manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 3 2023 makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessings Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matreats vakatomboni kidnapa vachitondishungurudza zvakaoma. Saka ndatongo munhu anogara mumba handisise free kufamba ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukweko.
Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatiraura maoko nekutyisidzirwa
nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kuakarerekera
asi bato reZANU PF rinoti aripindire munyaya dziri kumatare Vanhu vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamirioni matanhatu pasi rose uye chichiramba chichipararira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Judith Ncube, hanzvadzi yenhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC, vamboneni Ncube, vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muna kukadzi pamusangano webato iri, vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava, uye vanotiwo vari kutyisidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupu mudare unoreverera vari kupomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yavo ava. Muzvare Ncube vanoti vakamboendeswa kumahofisi eZANU PF mukwekwe vachityisidzirwa. VaNcube vanonzi vakabaiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungwa vachipomerwa mhosva yekuvaponda. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nezvenyaya yekukwekwe iyi sezvo vanga vasiri muhofisi nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dziri kumatare edzimhosva. Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kuakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Ncube vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukwekwe.
Angava hawo mashoko ekunyepa sokuziva kwatinoveta kuti kune vanhu vakadaidzwa kumahofisi eZANU PF kukurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa rawo. Saka naizvozvo nyaya dziri kumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzichinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo muzvare Judith Ncube kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe. Zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekuponda kwehanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kuunzwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa-tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvizvizvi. Handina chandakatoti ndingatoti ndakanzwa kuti izvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisikana kubuda. Ndakutoi munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndakutya.
Ko chiichopa kuti mugare makabatiraura maoko?
Kuzi ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matreats vakatomboni kidnapa vachito ndishungurudza zvakaoma saka ndatongo munanogara mumba handicha handisise free kufamba ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hey zvakaoma zviri muno mukwekwe situation haina kutomira zvakanaka so handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bekuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro
chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sezvamuri kuti muri kunzwa zvichitaurwa
so kana vakabuda vanhu vaya vaya handitozivi kuti zvichafamba sei kuzi pavachabuda ndinototyira kuti vanogona kutozo ndechanokuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa sekutaura kwavakaita musi wavakandikidnapa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi ini zvokunetsa ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwandiri kuita zvinhu zvacho zvakatooma zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma handitozivi kuti zvichafamba sei
muzvare Judith Ncube vange vari parunare kukwekwe vashandi veparen mine pedyo nebhindura vanonzi vari kuputsirwa dzimba nekudzingwa pamugodhi wegoridhe uyu zvasiya vakawanda vavo vasina pekugara mugodhi uyu waimbocherwa kare nekambani yeGNP Industries yekugermany kusvika muna 1999 ndokuzotorwa nekambani yeExdrill pasati pauyazve kambani yeAurora Gold hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi mumwe watataura naye ati haakwanisi kutaura zita pane pfenyuro ati vari kuita izvi sezvo vakapiwa mvumo nedare repamusoro mukuziya nezvenyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaian macone
nyaya yatakatarisana nayo pano parain mine ndeyekuti takaenda kukoti kubva 2018 maererano nenyaya yepamaini panapa tine maworkers aishanda panapa vaive varungu vevo pano vakasiya kumaina mugore ra1999 ndokubva vaenda vasina kupa maworkers erain mine chouviri chavo mari dzavo dzaienderana nekushanda kwavanga vaita varidzi verain mine vakaenda mugore ra1999 vakatanga kunetsa zvematongerwo enyika vaiva varungu
kochi chakazoitika pamugodhi apa varungu ava varegedza kushanda
gore ra2018 pakauyawo vamwe vaizviti varidzi verain mine vakatanga kuti vanhu vagari vemurain mine vanova vashandi vavo vakanga vasiyiwa nevarungu 1999 vakavati vabude tikabva tatora matanho ekuenda kumazitare ezvimhosva kumakotsi
makaenda kudare ripi chaizvo
takaenda pamajor street court yekunokubhindura yaiongorora nyaya yai vakaongorora vakaona kuti zvakakodzera kuti vagari vemurain mine varambe vari imomo nokuti vaizviti varidzi verain mine vanga vasina kodzero yekudzinganisa vanhu ava ndokubva tachovha makore akati kuti tichikweshana kumakotsi nevaizviti vagari vemurain mine but chinondishamisa ndechekuti nenguva isipi tangobva pamabielections apa pakabva pangoapiliwa kudare redzimhosva repamusoro rinova high court vaapila kudare repadzimhosva rehigh court hazvinambotora kana 1 week zvayo takaona dare redzimhosva rehigh court raakupa mutongo wekuti vanhu ngavachibuda from nowhere zvinova izvo ndo situation yandasangana nayo
zvaakamira sei gumuri dziri kudzingwa idzi
vana vechikoro vaidza parain mine primary nevagari veimomo havasina chokubata inisa kansela wavo ndingoriwo navo vanhu vapasirwa dzimba vana vangori panze vanhu havana chokubata havana kana chokudya saka ndo situation yatasangana nayo panapa yekuti hurumende yedu yatisiya pachena judiciary yacho yatisiya pachena hameno kuti chii chanyatsoitika kumusoro ikoko kujudiciary nokuti nenguva isipi vatongopa judgment yakadaro izvozvo tozvinzwisa nokuti vanenge vakagarirwa vachimbunyikidzwa
kuti vaite sei
kuti vasatonge nyaya idzi nemazvo saka naizvozvo vanhu vemuwadhi mangu tingori panze pari zvino vane mosquito vana havana chokubata vana havana kana chekudya vanhu vari kushungurudzwa
kanzura wewadhi 2 kubhindura vaian macone vachitaura vari parunare kubhindura kwakare Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichivhiringidza nyika dzakawanda. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe kusvika pari zvino mafa vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 5,446 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 82,843 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvasiya vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mashanu zvine zana nemakumi masere nevasere kana kuti 5,451,788. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Zvichakadaro kuBritain, chirwere ichi chinonzi chadzoka zvine mutsindo uye vanhu mamiriyoni mashanu vabatwa nechirwere ichi zviri kukonzerwa nekamhando katsva keCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth kana kuti BA.2. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichichinja-chinja. Pasi rose WHO inoti vanhu mabhiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 biliyoni vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maida.
Utachiona hwemhando yevhairasi hwagara hunoshanduka-shanduka mumamiriro ahunenge hwakaita. Muchaona kuti takagara tichizvitaura, zvinogara zvichitaurwa nana mazvikokota kuti vhairasi haingomiri chiri chii, utachiona hwakangoita sezvahwakaita. Hunoti ukati gare gare hoshanduka.
Munorevei apa mungatsanangura?
COVID takatoiona COVID-19 iyoyi kuti chatiri kuti COVID-19 chivhairasi ichochi chiri kuuya chine mhando dzakasiyana dzakasiyana-siyana. Ndosaka muchiona kuti kubva kokutanga uchinzi varienti yauya, yambonzi Beta, yambonzi Delta, yambonzi Omicron, zvichiinda saizvozvo. Uye kuti uturu hwacho hunenge huchisiyana-siyana nezvazvinenge zvichikonzeresa. Saka iko zvino izvi muri kutaura kuti kwakuya iyi Omicron subvariant inonzi Stealth iripo inenge ichiuya vanhu vanopa mazita. Asi chikuru chinongovapo ndechekuti pakupedzisira tiri kuona kuti gurupu irori remavariant iwaya eCOVID-19 hunongobata huchinyanya kungonoratidza mhando imwe chete yezvazvingakonzera pakurwara kwemunhu.
Ndezvipi zvimukapa muenzaniso?
Zvio zvinoradza kachikosoro zvinenge flu zvichienda zvakadaro kuti munhu anofemereka, umwe anzwa musoro, anzwa kupisa muviri, zvose izvozvo zvinhu zvinongotarisirwa kuti zvinenge zvichiitika pamuviri wemunhu kana akabatwa nyangwe nesubvariant iyo Stealth iri kuuya iyoyo. Chii chatingataurira vanhu kuti vaite? Ngatisavarayirwa.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti huturu hweCOVID hunenge huri kuita huchiderera tichitarisa kamhando ikoke Omicron Stealth. Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti hukasha kana kuti huturu hweCOVID-19 huri kuita huchishaya simba kana kuti huchiderera, Dr. Maida?
Nyangwe huturu hweCOVID-19 huchiita sehwaakuderera huchiderera saizvozvo, asi tichinayo. Saka zvakakosha kuti munhu umwe noumwe sedunga munhu azvitarisira achiona kuti kana paya pakavharika kana pakaungana pagungano rine vanhu, kana mungava matingafamba mudzimotikari, mabhazi, makombi, kana marumu asina mhepo yakanaka, kana pagungano, regai ndipfeke masiki yangu, regai ndikwanise kugeza maoko angu nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko, ngandimirewo kana kugara, kana zvichikwanisika pakarauka, pokutiwo handina kunyanya kutsinana kana kumanikidzana vamwe kuti ndigofema mweya uya ungava unobuda mava mune umwe munhu. Saka zvakakosha izvozvo kuti munhu azive kuti COVID ichiripo. Zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. uye vochaka kosha ndeche kuti tizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba yevaccination ndo yakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid.
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano re-European Council vaCharles Michel vanoti vari kushushikana zvikuru nekupondwa nekuitwa kafira mberi kwakaitwa vamwe vagari vemuguta guru reUkraine reKiev. Mauto eRussia ari kubuda mune mamwe madhorobha eguta iri achipomerwa mhosva yekuita izvi. Ukraine iri kuti nekuda kwemhosva dzehondo idzi Russia inofanira kutemerwa zvimwe zvirango zvakaomarara. Meya wedhorobha reBucha muUkraine anoti vanhu mazana matatu vakaurayiwa nemauto eRussia, vamwe vachikandwa muguva rimwe chete vakawanda. Vamwe vanoti zvakaitika izvi imhosva dzehondo. Mapurisa emuSacramento muAmerica anoti vanhu vatanhatu vapfurwa vakafa mangwanani anhasi. Mapurisa aya anoti achiri kuferefeta nyaya iyi asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande achiratidza vanhu vachitiza futi ichirira. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tiri kumasvingo uko tiri kuita hurukuro namukoma Zivanai Muzorodzi vesangano reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAND nezviri kuitwa nevechidiki munharaunda iyi munyaya dzebudiriro zvikuru kumaruwa.
Zvakakosha chaizvo kuti vechidiki vange vachipinda mukutongwa kwamatunhu nekuti ivo pachavo vane pesendeji hombe yavabatanidza navanhukadzi muno munyika. Saka zvinoreva izvo kuti ivo ndivo futi vanenge vachibatirwa taxi yakati wandei, ivo ndivo vanoafektiwa kana nekushaikwa kwamabasa, ivo ndivo vanoafektiwa necorruption inenge ichiitika kana mumalocal authorities. Saka ivo vechidiki tinovakurudzira kuti vapinde muzvinzvimbo izvi kuti vazvionere nokuti ndivo vanenge vari affected. Saka vanokwanisa kupa mapossible solutions kumatambudziko anenge achiwira dunhu ravanenge vagere. Saka tinoona zvakakosha nokuti ivo vechidiki pachavo tikatasangana kumhirizhonga tinoona varivozve vanenge vachiwanikwa vachirova kana kuti vachirohwa. Saka tinoona kuti vechidiki vakanga vari muzvinzvimbo izvi havasiwo vanozonge vachitumwa kundoita mabasa asiwo, asi kuti vanenge vavakuda kuti nyika yavo ienderere mberi vachivaka vari ivo.
Ngatimbotarisei mumaruzevha umu muri kushanda sei nevechidiki?
Tiri kuita mahumwe, tiri kuita zvakare macommunity dialogues, mameetings pasemiti nemadzimambo nemakanselas. Saka pamameetings edu atinenge tichiita tiri kunyanya kubata mazuva ano nyaya yesocial accountability kana kuti kutongwa kwamatunhu, apo patichange tichigarisa vagari vemumaruwa iwayo totsvaga kansela wemudunhu imomo, totsvaga sabhuku kana mambo kana sadunhu wemunzvimbo iyoyo, toti ngapave nehurukuro pamaererano nemari dzakafanana nemutero tax.
Kose zvakakosha zvemutero izvi?
Mari dzakafanana nemutero inoenda kukanzo, yaenda kukanzo inozodzoka ine chikamu chayo inenge ichindi plowback. Saka macommunities anenge achifanirwa kunge achikondautiwa kuti azive kuti zvii zviri kudiwa. Vanoda kuti chikoro chepashonganiso chinge chichigadzirwa here, mayuti ari kuda kuti mugwagwa upi uri priority. Tabva ipapo vechidiki vanofanirwa kuramba vachipinda mazviri izvi nokuti madialogues umu ndo munobuda tsungawirirano yokuti ivo vari kuda kuti kana mari yauya igadzirise dhipi kana kuti mari kana yauya iinde kumugwagwa. Saka tinoona zvakakosha kuti vanhu vanenge vachigara mumaruwa vange vachiva mukutongwa kwamatunhu, vange vachitaurirana nemakanselasi avo, vange vachiziva zviri kuitika kukanzo through mafeedback savanenge vachipiwa kuti vawane mukana uri nonpartisan wokuti vawane mukana wokuti madzimambo avaudze zviri kudiwa mudunhu mazuva iwayo, kansela ape feedback yekuti zvii zviri kuitwa kukanzo magetsi akasiyana-siyana. Saka izvozvo zvakakosha nokuti tikatarisa zvakare mayouth edu ava mumagroups.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Saka tine magroups edu anonzi maaction for accountability groups. Kumasvingo tine magroups akadaro kuchiredzi, tine magroups akadaro kwagutu, tine magroups akadaro. Magroups aya asvika palevhel yekuti ivo pachavo akudanawo misangano isusu sesangano tisipo nemakanzelasi vachiwana mafeedbacks iwayo anovaimbotendi kuti vazive kuti zvii zviri kuitika mukutongwa kwamatunhu kana kuti mukutonga kwedu hura vanenge vagere. Saka maplatforms aya tirikuramba tichienderera mberi nawo zvitakadaro tikusenzesa kuti mabhora.
Munenge muchiita sei apa mukatsanangura?
Tikuita mapeace tournaments. Atinenge tichitambisa mabhora evanhukadzi, mabhora evanhurume. Apo tinenge tichikurudzira vanhu kuti vandonyoresa kuvhota uye kugara murunyararo. Ipapo tinenge tichiministiri manyaya epeace building kuti matunhu edu agare ari murunyararo. Kozi budiriro inouya kana matunhu edu aine runyararo. Saka ipapo tinenge tichitaurawo madzimambo akasiyana-siyana tichitaurirana nawo kuti vakwanise kunge vachiudza matunhu avo kuti mhirizhonga yakashatira zvipi. Saka ndikangoti nemamwe maprograms atinenge tichiita, tinoita mabreakfast meetings nemacouncils.
Zvii zvamunee muchizei apa?
Macouncils tinenge tichida kunzwa update kuti maplans avo akamira sei. Saka maplans avo tichida kuti tifambidzane tichiteerera, tichitira kuti maaction for accountability groups edu ange achiona kuti budget riri mucouncil riri kuinda kuzvinhu zviri muplani here, mugwagwa wakavakwa here vachindotarisa, bridge rakavakwa here vachindotarisa, madeep tank anenge achipropozwa necouncil kuti avakwe. Ivo ndo vanenge vachizondopusha nekupa pressure kuna kanzela nekuteerera mabudgets vachiona. Saka iyoyo inenge ichinzi budget tracking. Tinenge tichivadzidzisa futi panenge vanditarisa.
Ndeyekuti vadii?
Nekuti vazive kugona kutsanangura mabhajeti ayaya anenge akanyogwa zviri technical. Saka mamwe acho vakamatarisa havagoni kumatsanangudza. Saka ivo tinovatraina kuti vazive kuti kana vakaona bhajeti rekukanzo vanokwanisa kuti tracker sei, uye vanokwanisa kuenda futi paground vachiita masocial audits ekuona kuti zveshuwa kana iri semende yakanzi pada kudevelopewa kana klini, semende iyi yakatengwa sei. Tinovakurudzira zvakare kuti vange vachiziva futi mareceipts. Mareceipts akasiyana-siyana anouya macommunities.
Ndapa
pane mareceipts emombe, pane mareceipts emitero yeminda, pane mareceipts development levy. Saka mari idzodzo tinokurudzira vechidiki kuti vange vachiongorora zvinhu zvakadaro kuti mari idzodzo dzinenge dzichibhadharwa dzinobhadharwa pane mareceipts here, nokuti tinoona kazhinji kumashure uku tatichiona kana madzimambo achikolekta mari on behalf of council vachikolekta kudaro, vamwe vacho vanenge vachikolekta vasina mareceipts avanenge vachipa vanhu, vanongonyora vanhu mazita mubhuku. Saka izvozvo tikuona kuti macommunities kozvinosvika pakumuka akusvika pakubvunza kana mambo kuti kana tichibhadhara mari yomutero ko mareceipts acho ekukanzo ari kupi.
Vazivanai Muzorodzi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAD. Vanga vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Yesu simba rangu.
Moroi, moroi vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kumutereri Abinel Ngorima.
Mukoma Tanonoka Wande nevese vanofarira zvechitendero pastudio 7 kwazuwai kwazuwai. Ini mubvunzo wangu unoda kungodzoka zvangu bijana pamunamato ipapapo, handinatsozinzwisa zvangu nezvebhaibheri, but mubvunzo wangu unoti vafundisi vazhinji vanotiparidzira kana kushoko zhinji ratinonzwa rinoratidza kuti Baba vanovaivo Mwari vari kudenga, Satani ari pasi. Mubvunzo wangu uri kuti kudenga kuna Mwari ndekupi? Kana uchiti kudenga rekureva kumusoro here, ndakamira pano pasi ndofanira kutaura kumusoro ndo kuna Mwari? Kana denga, kana uchiti denga nepasi, pana anogona vanotipatsanirirawo here pavafundisi vandipatsanirirawo kuti chinonzi kudenga ndekupi uye pasi pana Satani ndepapi? Kudenga kuna Mwari kwazvo ndekupi? Ndini Abner Ngorima kuno kuSouth Africa.
Mukoma Ngorima, ndaona mufundisi David Simango vachipfuura ndikati dzauya dzoga. Mufundisi Simango, tinofara kuva nemwi, pindai mudariro.
Manheru yakanaka Baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo waAbner Ngorima unoshamisa, nokuti panapa tinoona pamusoro penyaya yekudenga, ndo nyaya yari kutaura pamusoro payo. Chinonzi kudenga kutaura kumusoro, tinotosimudza maziso edu totarisa kumusoro, ndo kunonzi kudenga. Ngorima ari kutaura achiti iye vafundisi vanoti Satani ari panyika pano, Mwari ari kudenga. Asingationei kuti magwaro anoti kudini pamusoro penyaya yokudenga. Kuna vakorinde wechipiri chapter 12, Pauro unotsanangura achitiye paverse 2, ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore anegumi namana apfuura. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizivi, Mwari unoziva. Munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Handiri kuona pano tinoona kuti wakakwidzwa kudenga rechitatu. Saka kureva kuti kudenga ndiko kunoendwa kumusoro, ndiko kunonzi kudenga ikoko, ndiko kuna Mwari manje kudenga retatu. Saka nyaya ya Satani yawataura kuti Satani ari panyika pano, ungashamisika kuzive kuti Satani ari futi kudenga futi munzvimbo dzedenga. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri.
Izvi tinozviona pamagwaro api muBhaibheri, mufundisi Simango?
Kuna Efeso chapter 6 paverse 12 vaEfeso vanotiudza kuti terera unzwe zvinotaurwa neshoko raMwari. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Kutaura kuti mweya yakaipa yacho iri mudenga. Kudenga iko kuku, kunzvimbo dzokudenga. Kune nzvimbo zhinji dzakawanda. Saka Paura ambotaura achiti denga retatu. Kutaura kuti kune denga rokutanga, kouya denga repiri, kozouya denga retatu. Saka madenga acho akawanda. Mumwe murume anonzi Stephen akatarira futi kudenga, akaona kwakazaruka, akasimudza musoro wake nemaziso akaona kudenga kwakazaruka. Pachapter 7 verse 55 yamabasa aapostori inoti, asi iye azere nomweya mutsvene akatarira kudenga akaona kubwinya kwaMwari naJesu Kristu amire kuruoko rwake rworudyi. Isi akatarira akaona kuhwinya kwaMwari ari panyika pano, akatarira mudenga akaona kuhwinya kwaMwari.
Saka tinoonei apa mufundisi Simango?
Tinoona kutiko kudenga kuriko vanhu vanofa, mweya yavo inotibudza kare kuti vanoenda kuna Kristu uyo ari kurunjirwa Baba. Saka vararo kuti kudenga rinoreva kumusoro. Kune denga ratinoona iri rinofamba ndege, nderimwewo denga iro rine makore, kozouya rimwe denga rine nyeredzi kusingasvikiwi uko kure kure, nderimwewo. Kozouya denga retatu kuna Mwari manje ikoko.
Iri denga rina Mwari tinorivona nekurisvika sei, mufundisi Simango?
Unokuona nokukusvika uri mumweya. Saka tichiona Stephen akatarira kudenga akarivona rakazaruka, Kristu akamira kurudyi rwaBaba wanga atori mumweya. Nokuti Bhaibheri rinoti wakazadzwa nomweya mutsvene akarivona. Haugoni kuriona iroro uri munyama, asi kana uri mumweya unosvika ikoko nenzira dzokuti Mwari akagadzira kuti vomweya chete ndivo vanogona kusvika ikoko vachiona zvazviriko ikoko. Saka ndonyaya iripo yekudenga kumusoro. Inyaya yakakura yatinoda kuti tinzwisise tose, kuti tichiti kudenga tinotaura matenga akawanda, asi kudenga kuna Mwari kudenga retatu sezvataurwa naPauro pano.
Aiwa mufundisi David Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru, Mwari akukomborerei.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mamwe mashoko ezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Black Rhinos 1, Triangle 0, Highlanders 0, 10X CS 2, Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1, Ngezi Platinum 1. Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatira ura mumaoko nekutyisidzirwa. Asi ZANU PF inoti haidi kupindira munyaya dziri kumatare. Anokonika nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.